Hongu zuro patakati ngatibvise marara pa clean up campaign yekubvise marara kumatapi kumbare. Takasvika mapurisa akamaunda akazara riot police vembwa varipo vanga vane pfuti vakasvika ivo vakati hakuna ari kufanira kubvise marara iwaya nekuti instruction yabve kumusoro yati hakuna anofanira kubvise marara iwaya. Patiri kutaura navo vakabva vatata hai mota 926 matipa ekutakura nemafront end loaders 2 ekuti aise marara mudzimotokari. 4 dzemota idzodzo kwabva dzatiza dzikaenda. 1 chifront end loader chikabva chatizawo. 1 front end loader yakasara nematipa 2 mapurisa eriot police kwabva vapinde mukati kwabva vatotorana nazvo zvikanzi endai mumatapi police station. Hamutenderwi kuite basa rekubvise marara, hamutenderwi. Saka ndopa ndakazotaura nemukuru wavo inspector Gwarada ndikati sei muchitirambidze kubvise marara.
Vakati kudi
zvikanzi hamubvumizwe handi tinotaurira nematapi police station. Ndopa vakabva ndati aiwa kana inini ndisina kusungwa handiendi mumatapi police station tinotaurirana pano. Zvikanzi masungwa. Ndikati mhosva yamandisungira ndeyechi? Zvikanzi yekubvise marara pano zvisi pamutemo, hamutenderwi kumabvisa marara iwaya ndo zviri kubve kumusoro. Saka takaramba tichikakavadzana tichinetsana kusvika tavataurira nekuvatsanangurira kuti haizi nyaya yekuteerere zvabve kumusoro but inyaya yehunhu hwako iwo humanity yako.
Munorevei apa?
Kuti zvinoshatei kuti vanhu vabvise marara. Takanganise chii pakubvise marara vanhu? Tarisawo nenhunzidzo, tarisawo nemvura iri kucherwa pamarara, vana vari kutambira pamusoro pemarara. Hatingaite nyika here yakadaro? Moti vanhu vakati vobvisa marara morambidza. Saka taramba tichitaurirana, iye akazoramba achifonera vakuru vake vaifona ivavo, handizivi kuti ndivanani. Ndopaakazoti oraiti zvakanaka, taakukuregedzai, hamuchasungwi kuenda kumatapi police station asi marara musabvisa.
Zvakazogadziriswa sei?
Taramba tichinetsana navo, ndopavakazoramba achifone kumusoro kuya kusvika vazoti marara maakuchitenderwa kubvisa asi munobvisa tiri pano mapurisa takamaunda takachengetedza pano kuita make sure kuti hapana chimwe chinhu chinoitika kunze kwokuti mubvise marara.
Zvino makakwanisa here kuzopedza basa renyu?
Hatina kuzokwanisa kupedza sezvatanga tichitarisira.
Asi kavamwe vakuru vemapurisa vangarivhume vari kuudza Studio 7 kuti havasi kuda kuti vanhu vanyanyoungane nenyaya yekutyira kupararira kwechirwere checovid-19.
Chikonzero chavo pazvikonzero zvavaitaura havana kutaura nyaya yecoronavhairasi kuti ndo yatirikuda kudzivisai. Asi varamba vachitaura specifically, vakaramba vachitaura kuti tiri kudzivisai nekuda kwokuti tiri kuudzwa kunzi hamufaniri kuite programu iyoyo.